Chimtanga pataita makampeni edu harmonized general election. Hatisina manifesto yataifamba nayo. Yataifamba nayo yaiwa track record. O performance ya ibvamo nezvazvaitwa ne Second Republic since coming into office. In addition, nyaya yeutungamiriri, utungamiriri hune gwara nomusangano une masolid structures. And also, iyo nyaya yekuti kana mukasada kuvhotera ZANU-PF munovhotera ani, hakuna alternative, hakuna rimwe bato ravangagona kuenda. Mapato ariko anopikisa ane confusion, ane nyonga mupopoto, ane mhirizhonga dziri kuita mukati macho.
Asika vanopikisa vari kuti Dr. Bima, bato renyu ndoriri kukonzera nyonga nyonga yatakuona yazoita kuti paitwe idzo sarudzima by-elections.
Vangoti nyonga nyonga, isu hatisi mastructures, avo tine mastructures edu. Mastructures edu haana nyonga nyonga yaaita. Hatina kutorera namasimba, hatina marecalls ataita. Marecalls ari kubva kuopposition, haasi kubva pari kuzanupf. Isu sekomizariat hatina, tine taitofunga kuti tazorora tapedza mageneral elections. Asi nokuda kwekuti mavacancies kana avapo, kana taudzwa kuti pane mavacancies, tinoita basa kuti tifile mavacancies iwavo.
Vari kutika vanhengo dzenyu dzakaita semutauriri wedare reparamende nematare anonzi anorerekerawo kuzanu pf ndo vari kuita kuti zvikwanisike, nekudaro imi ne muchivashandisa sembato.
Isu sekomisariat basa redu kukampeina, vinobva pangoti paitwa promulgation, so I don't know where tatavavhiringidza. Ndo basa redu, hatinei hatipindiri marecalls eimwe pati because haineinesu.
Vamwewo vari kuti vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, chinangwa chezanu pf kubva pekutanga ndechekuti iite 2/3 majority, ivandudze mubiro remutemo kuti vamunangagwa vatonge kusvika madhongi amira nyanga. Ndo chinangwa chenyu here, Dr. Bim?
Ini ndinotaura zvinhu zvinoenda nemaelections nokuti ndo department rangu. Kana zvaa zvimwe zvemusangano zvine vanogona kuzvitaura, asi ndichiri kutondera masvondo apfuura. Spokesperson wemusangano vamutsvango vachitaura kuti president havana chido chokuenda kuthird term. Saka hatizivi kuti nyaya yethird term inobva kupi. Isusu hatina kumbodiscussa nyaya iyoyo mumusangano wedu, handina nezvandinoziva nenyaya. Asi bato rega rega, hapana bato rinoda kupinda muparamendi risina majority membership. Every party would want absolute majority. Every party.